Awo manyepo okuti tiri kupiwa gotsi nevatiri kukoka vedzichechi neve mabhizinesi nestudent bodi necivic society nemapato ematongerwo enyika. Chandinoda kuti vateereri vazive jonga ndechekuti musangano uyu weNational Convergence Conference hausiri musangano weMDC yavatsvangira ichete. Musangano wevana veZimbabwe vanoshushikana nokunetsekana nemagariro atiri kuita eunhapwa nekuda kwekutambura kwatiri kuita.
Saka imi vagutu, kana bato renyu risiri kutungamira kurongwa kwemusangano uyu, ndiani ari kutungamira?
Musangano uyu uri kutungamirirwa nevatikangotiwo munzwi rechirungu maeminent persons, madzimai nevanhurume vanoremekedzwa, vanobva kudzichechi, vanobva kubhizinesi, vanobva kumastudent bodies, vanobva kucivic society, vanobva kulabour nemamwe mapato akadaro. Hazvirevi zvokuti ndisu tanzi taakutina vamwe kuti chiuyai kumusangano wavatsvangirai, kwete. Isu tinotovawo vamwe vevachange varipo pamusangano apo. Vanhu vari kumanya kana kumanyisa bhora rokutiunganidza vanhu vamwe vasingatovei nezvokuita nezvematongerwo enyika.
Mungadoma here vamwe vevanhu vari kutungamira kurongwa kwemusangano uyu kuti mujekese pamire bato renyu?
Kuti ndidome mazita pari zvinojonga ndinenge ndapisira. Nekuti vanhu ava vanhu vanoremekedzwa mitekwatekwa.
Musangano uri kutarisirwa kuitwa riini uye zvii zvauri kutsvaka kuburitsa?
Musangano uyu tinomutarisira kuti ungangoitwa mukati memwedzi miviri kana mitatu inotevera. Zvinangwa zvikuru zvatinotarisira kuti tive nazvo kana kubuda nazvo ndezvekuti tione kuti tingaita sei kuti tibatsire nyika yedu kuti ibve mukunhapwa hwaaiswa neutongi hwoudzvanyiri rwezanu PF.